Foreign Service Institute, Shona Basic Course, Unit 31. Basic Dialogue.
Baba, what's the word, Nancy? Baba, what's the word, Nancy? Waenda kudare kwa sabuku. Hunde, ndanzwa dare mangwanani. Heo, wato wakudzoka. Masikati shewe. Masikati akanaka. Kwa itongwe nyikudare. Wata warange chibaro cheng'ombe.
Supplementary vocabulary.
Chibaro cha wanu. Chibaro cha wanu. Nyaya. Nyaya dzomusha. Maka. Maka dzomusha. Nau. Nau dzomusha. Kumangara. Baba wasara wakamangara kudirwa mumunda.
Sentences for systematic practice. Group 1.
Ndinoona chinu. Chinu nyi chounoona. Ndinoona chinu. Chinu nyi chounoona. Ndatenga chinu. Chinu nyi chawatenga. Ndichagadzira chinu. Chinu nyi chauchagadzira. Ndadonesa chinu. Chinu nyi chawadonesa.
Group 2.
Vana vari kuitenyi? Masiya vana vari kuitenyi? Vana vari kuitenyi? Masiya vana vari kuitenyi? Vana vari kutamba zvavo. Tasiya vana vari kutamba zvavo. Vana vari kufundira zvavo. Tasiya vana vari kufundira zvavo.
Group 3.
Ana mari here? Ana mari. Ana mari here? Ana mari. Takamusiya asina mari. Anoziwa here? Haaziwi. Takamusiya asingaziwi.
Group 4.
Ndaona munhu. Andimuziwi. Ndaona munhu wendisingaziwi. Ndaona munhu. Andimuziwi. Ndaona munhu wendisingaziwi. Ndatambira tsamba. Handigoni kuiverenga. Ndatambira tsamba endisingagoni kuverenga. Wataura mazwi. Andianzwi. Wataura mazwi andisinganzwi.
Group 5.
Waenda ku garden here. Waenda ku garden here. Ngaende ku garden. Wadirira mbeu here. Ngadirire mbeu. Ngaende ku garden adirire mbeu. Ari kuramba achikurunga here. Ari kuramba achikurunga here. Ngarambe achikurunga. Mapundo apera here. Mapundo apera. Ngarambe achikurunga mapundo apere.
Reading and conversation practice.
Muri kuda kuaka chikoro chitswa here. Muri kuda kuaka chikoro chitswa here. Hunde. Takatogara pasine kupangana. Mwane nyizvino. Takato kanyisa nekupisa zvidhina. Muwaki mwana here. Hong, wapano. Munofunga kuamba rini. Mwedzi unouya. Munowakira papi. Apo takapiwa na sipikita. Munofunga kupedza rini. Tinoda kuti ifundirwe gore rinouya.
Unit 31. Practice conversation 2.
Ndanzwa sabhuku achitaura ngechibharo. Ndanzwa sabhuku achitaura ngechibharo. Wati kudini? Wati vanhu vose ngavaunze chibharo ukwari. Anoenda rini nacho kunyanga. Handizivi zvimwe vhiki rinouya. Imi mwati mwaendesa here. Kwete handisati ndachiona. Changu tinoenda nacho manheruano.
End of unit 31.